20 panjari zvino vanachiremba siva kuenda kubasa ndosataura munachiremba asi kuti taenda kubasa handi kuti tanga tati tabvumirana nehurumende asi kuti tine zvataona zvakakonsidawo ezin association mamembers nevanhu zvaita kuti titi iko zvino taakudzokera kubasa zvivawethat kuti vana chiremba vanga vane mwedzi miviri vasina kumbowana chekudya nyakuti mari muhuro yesanai and also weconsidering kuti pane upenyu the life yevarwere thecaring kuti vana chiremba vanga vakuti vakomana tinongosiya here hama dzedu dzichitambura ofcouse toti zvihomere ndange tipe nzizisawo but ndinongorealize kuti hapana kana chinenge chigadzirwa ndo zvanene kuita kuti vana chiremba vatitaa kudzokera kubasa kuti titi tanzwisana nehurumende hatingati tingati tanzwisana nehurumende
saka vana chiremba vesangano renyu vese vabvumirana nazvo
okay vabvumirana nazvo
munoenda rini kumabasa nokuti tinoona sokuti mune zvimwe zvipatara vana chiremba havasati vasvika
vana chiremba vakatotanga ithink vakatotanga vakatotanga kutinga kumesuro the unfortunate part is because nekuti takapiwa labor ruling which was harsh and which was against us pavakati strike yedu iri unlawful vana chiremba vanga vanzwa vaikuhearing vese so yesterday ithink tarinatwa about 20 doctors vakaenda kuhearing vachinomisa pamberi pedare vachinonzi vakapatisipeta muunlawful industrial action
munovimba kuti hurumende ichaita izvozvo zvishoma zvamatenderana here
ipapo handizivi zvangu chishuwo changu zvekuti hurumende inge ichizvita sekuziva kwedu kuti hurumende sometimes inomboitawo backtracking pane zvainenge yapromisawo but we hope kuti chishuvo chekuti hurumende dai yazviita